on this one, yeah. Yeah. Daddy Africa.
Shipo.
Diga kufosereza, nozo tindindaga kupinza munyatwa. Ndofarira zvikuru kumba ukama, asi ukaita minana. Ndoswera ndaburasa iwe. Anchada kumanikidza rudo.
Tama anchada, dai tot in the one chandi nyaratza, dai tot in the one chandi fe.